Vachitaura neStudio 7 mushure mekuitwa misangano yekunzwa pfungwa dzevanhu pabudget iri. Vagari ava vanoti ivo zvikamu mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana zviri kuda kukwidzwa mitero zvakakurisa sezvo vanhu vakawanda vachitadza kubhadhara mari emitero izvezvi. Mumwe mugari amai Beatrice amadziripi wemusha werunyararo West vanoti ivo kukwidzwa kwemitero uku kuomesera vagari vazhinji ava vasiri kuwedzerwa mari kwavanoshanda nekudaro vanozonetseka kubhadhara mari idzi kana dzikakwidzwa nekanzuru.
Kanzuru yedu handizivi kuti inoda kuti tiite sei. Iyo mari yavari kuti vari kuwedzera gore rinouya iyo hatitoigoni. Iyo yacho itoripo izvozvi yacho hatitoigoni. Titori nezvikwereti tiri kutotadza kuibhadhara. Because kana pamba panogara vanhu 2 pachiuya mvura ye5000 handizi kuti ndee ndichiishandisa chiri dzii. Saka ivo kana vakatoti yandiri kukoniwa yacho vakuwedzera zveimwe pamusoro. Handifungi kuti vachine vagari pamwoyo pavo vakuru vedu. Dai vatibatsira vaona zvekuita. Hatitomboigoni ende hatitoigoni sevagari hatiigoni mari iyoyo.
Mumwe mugari vaadlaftangai vekuhillside vanoti zvakaoma kuti kanzuri iwedzere mitero nezvikamu zvakadaro panguva iyo ruzhinji rwevagari ruri kuvharirwa mvura nekutadza kubhadhara mari iyo iri kudiwa izvozvi. Nekudari gore rinouya dhorobha rose rinogona kuzotadza kubhadhara mvura kana mitero iyi ikakwidzwa.
Isu izvezvi tichitadza kubhadhara ma6000 ma4000 avanga vakaisa sazvira kuti next year vakatoita 15000 zvora kuti mvura hatichatoishandisi zvogona kutopedzisira zvatoita kuti mumasvingo utano chaihwo chaihwo huchanetsa kuti huvepo especially nekuda kwekuti mvura yepanenge pasina hatigoni kuibhadhara dzimba zhinji dzichavharikwa ikozvino vanhu vazhinji vakadovharikwa mvura nekuda kwemarets avanenge vachitotarisa ivavo vari kufunga kuti mashoma acho vari kutokwidza vari kutomatadza vanhu vari kuvhara mvura ini pamba pangu pakadovharikwa mvura izvi nekuda kwekuti handisi kukwanisa kubhadhara mari yacho.
Gore rino vagari vazhinji vari kubhadhara mari yemvura iri pakati pezviuru zvitatu nezviuru zvitanhatu zvemadhora pamwedzi. Mari iyi ikakwidzwa gore rinouya vagari vanenge vobhadhara mari inotangira pazviuru zvisere nemazana masere ane makumi mashanu emadhora kusvika pazviuru 10 nezvinomwe nemazana manomwe emadhora emaRTGS. Meya waguta remasvingo vakoreni maboke vanoti kanzuri yakatarisa zvinhu zvakawanda isati yakwidza mitero iyi zvinosanganisira kukwira kwemafuta emotokari dzebasa nemitengo yemishonga yekuchenesa mvura iyo inotengwa kunze kwenyika nemari yekunze.
Kwatinotenga mishonga yemvura ita kupamenzaniso zvakakwidza ende vari kutichaja nemaUS$ weandastendi kuti vagari vazhinji vanoshanda mugovernment mari havana kuwedzerwa mari but uyo unotipa maservices hazvitarisi izvozvo paanokwidza zvinhu zvake kuti vagari vazhinji vanowanawo mastakeholders masalaries avo ari pasi. Saka dambudziko rero tinoriziva kuti kusuwa kune dambudziko but nyaya inongovapo ndeyekuti vanotipa maservices havazvitarisi izvozvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi. Then panyaya dzemaattendance vanhu vanomwa nechirenzi yekusazvitora zviri serious panyaya dzemabudget consultation meeting vanongozotanga kuchema chema kana vachinge vaona paita maadjustments panyaya dzepamari dzavanofanirwa kubhadhara.
Asi sangano romirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura rinoti kunyange zvinhu zvakakwidzwa mitengo semafuta edzimotokari chikamu chekanzuru chakangokurisa uye vagari vazhinji kwavanoona mari hakusi kukwidzwa nezvikamu zvakadaro. Anoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rumbidzai magurupira vanoti kanzuru iri kuda kusiya mugari ari parumana nzombe.
Hongu mitengo ingave yakakwira zvayo yekuchenesa mvura yemafuta uye yemaoperations asi tiri kuti mari yavakakwidza nayo yakanyanya vagara vaikwanisi nokuti tichitarisa masalaries havana kunge vagara havana kukwidzirwawo masalaries avo zviri kuenderana nemari dzavari kurinzi vabhadhari. Zvakarewo ivo pavari kuyaya vanhu vecity council havasi kunyatsoita mabudget consultative meetings zvakanaka nekuti vagara havasi kubuda havasi kuya kuzoatenda. Chichemo chavo chiri chekuti chero vakaatenda zvavanotaura hazvisi kuzoiswa mubhajeti dzacho.
Vamwe vagari vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti vanokwidzirwa mari asi mvura yacho ichinetsa kuuya mudzimba dzavo. Mvura inouya kwemaawa mashoma-shoma makuseni oga oga yobva yaenda yoswera vasina mvura izvo zvinoita kuti vashandise zvibhorani zviri mumawadhi asi panouya mapepa emvura mitengo inenge yakakwira zvikuru. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.